Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22/2023 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasvika patakanga tichiita meeting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni. Vatozai pana patiti nechikereri vachiramba kuti hatiri kubva meeting ipapo kuti vagari vomuno. Aizvozvo uyu musangano weTripleC wakazikanwa namapurisa saka imoto ichinyi. Hatiwi pamusangano penyezvanza. Zvozvo toda kuzva zvamunotaura.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira Reforever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mosva yekukanganisa musangano waro kubhikita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change mudunhu remasvingo dziri kupomera sangano rinoti rinoshanda rakazvimirira Reforever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ mosva yekukanganisa kuitwa kwemusangano waro wekutsvaga vamiriri musarudzo dzegore rino wakaitirwa panzvimbo yezvitoro zvekwamukore kuWard 8 kuBikita neZuro. Sangano refazi rinonzi nevamwe nderevasori uye rinotsigira pamwe nekushanda nebato rinotonga reZANU PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakaitika panguva iyo vamwe vagari vemumaruwa mudunhu remasvingo vari kupomera sangano rimwe chete iri mhosva yekufamba mumaraini vachitora mazita evanhu vose vava nemakore makumi masere kana kudarika vakanyoresa kuvhota vachivatyidzira kuti vavhotere bato rinotonga pasarudzo dziriko muna Nyamavhuvhu wegore rino. Nhengo dzeTripleC dzinoti vechidiki veFAZ vaitungamirwa nemakuru vavo vakumbira Iziki pamwe chete navaedzoni Kotora vakasvika pamusangano uyu vakabudisa mishina yavo yekurekodha zvaitika vachiti vabva kuFAZ uye vanotenderwa kupinda misangano yose. Imwe nhengo yeTripleC yaiva pamusangano uyu vataurai mukore vati nhengo dzeFAZ dzakakumbirwa kuti dzibve pamusangano uyu asi dzakaramba dzikataka kuita mheremhere kusvika vazochinja pekuitira musangano uyu.
Chokwadi kuti FAZ yakavhiringidza musangano kana kuti wandingati an internal process yeTripleC yaiitirwa kuWard 8 Bikita South pamukore business center musi wa21 May. Vanhu veFAZ vakauya paiitwa musangano weTripleC vachiti hatibvi pano toda kunzwa kuti muchataura zvechii nokuti isu tine masimba okuti hapana patinotadza kupinda.
Nhengo yekomiti iri kutungamirira kusarudzwa kwenhengo dzeCCC yaifambisa basa pachirongwa ichi vaJeffrison Chitando vatenda kuti sangano reFAZ rakavhiringidza musangano wavo apo vaiita chirongwa chekupeta kusarudzwa kwenhengo dzichamirira bata ravo munzvimbo dzemakanzuru pamwe chete neparamende.
Vakasvika patakanga tichiita meeting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni. Vatozai pana patiti nechikereri vachiramba kuti hatiri kubva meeting ipapo kuti vagari vomuno. Aizvozvo uyu musangano weTripleC wakazikanwa namapurisa saka imoto ichinyi. Hatiwi pamusangano penyezvanza. Zvozvo toda kuzva zvamunotaura.
Mumwe wevakuru veFAZ ari kupomerwa mhosva iyi vagotora varamba kuti vakakanganisa musangano uyu vachiti vaingovopa zvitoro panova pakaitirwa musangano uyu.
Aiwa hatiisi zvinhu zvakadaro asi kuti tinenge titongoripo generally it's a business center hatisi nzvimbo yekuti iWard center or whatever it's a business center general business center saka titaitongofambirawo zvedu pabusiness center though we are under FAZ of course torina nguva yekuita izvozvo because hatitotenderwi kuinda kuita zvinhu zvakadaro.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekwaGutu, Bikita, Zaka nechiredzi vari kuti sangano reFAZ rakasarudza vashandi varo vatatu muwadhi yega yega avari kufamba mumaraini mavo vachitora mazita evanhu vose vakanyoresa kuvhota. Vamwe vakaita savatalentisha vekwabhasira kwaGutu vanoti izvi zviri kutyora kodzero dzevagari vekumaruwa avo vanofanira kusarudza vatungamiri vaanoda pasina kumanikidzwa.
Vakomana nevasikana vefazi ava vari kufamba village by village vachizounganidza mavillage members vachivaudza ivo kuti vota yenyu zvamakasununguka asi kuti musangano ukadyiwa tinosangana, SANU PF ikadyiwa tinosangana. Zvinova izvo zvakonzeresa even commotion maraini, vabereki vachanzwisisa kuti vodii.
Vanhu ava vari kutyidzira vechidiki pamwe chete nevabereki kuti vakavhotera mapato anopikisa vachasangana nemhirizhonga yakasimba inodarika yakamboitika mukore ra2008. Nekudaro vanofanira kuvhotera bato rinotonga. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weTCCC mumasvingo vaDirect Charamba vashoropodza izvo vachiti fazi haifaniri kuvavhiringidza zvirongwa zvavo pamwe nekutyidzira vagari kumaruwa.
Isu seTCCC hatisi kufanira nokupindira kuita fazi kumainterna purezi emusangano wedu wedivalidation. Zvinhu zvakashata mwe mwana mingwate zvekupato ravo chikuruzvozvo zvati handipindiri vayadze also coming in kuzvinhu zvetriplezia esi hatinei navo zvakaita vakatikarazira zvikurusa.
Hatina kukwanisa kuwana divi remutungamiriri wefazi munyika vaota tapfumanei sezvo nharembozha yavo iri kunze haichashandi. Sazvigaro webato reZANU PF mudunhu remasvingo vaRobson Mavhenyungwa vati havatauri pamusoro pezviitiko zvesangano refazi vachiti isangano rakazvimiririra. Sangano refazi ndiro rakatungamirira sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vachamirira bato reZANU PF musarudzo dzegore rino, asi vakawanda mubato iri vanonzi havasi kufara nemabatirwo akaitwa basa nesangano vachipomerwa mhosva yekudzika vanhu muzvinzvimbo vachisiya vakasarudzwa nevanhu. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nezvematongerwo enyika zvinogona kuita kuti bato riri kutonga risavhoterwe zvine mutsvimdo mune dzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vasimuka nhasi vakananga kuEgypt, uko vanonzi vakokwa nemumwe wavo mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Fattah el-Sisi. Bepanhau reHerald rinoti rwendo rwava Munangagwa kuEgypt riri kusanganawo nemusangano wakakosha weAfrican Development Bank kana kuti AFDB Summit uchaitirwa kunzvimbo yekutandarira yeSharm el-Sheikh kwakare kuEgypt, uko vanonzi vaMunangagwa vachaita musangano nevamiriri venyika pamwe nemasangano vakakweretwa neZimbabwe seurongwa hwenyika hwekuedza kupedza kubhadhara zvikwereti zvayo. Musangano webhengi guru remuAfrica uyu unonzi watanga nhasi uye uri kupera nemusi wechishanu svondo rino. Svondo rapera, hurumende yakaita mumwe musangano uri pamusoro pezvikwereti zveZimbabwe uyu wakapindwa nemutungamiri weAFDB Dr. Akwin Adesina pamwe nevaimbo vemutungamiri weMozambique vaJoachim Chisano ava vari kutungamira muhurukuro dzekuti Zimbabwe igadzirise zvikwereti zvayo. Sangano reUNICEF richishanda nemapazi ehurumende anotireva shandi nemagariro akanaka evanhu pamwe neremukati menyika kuburikidza nehofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General's Office vari kufamba mumisha yekumaruwa vachibatsira kusimudzira kuti vanhu kunyanya vechidiki vari kunzvimbo dziri kure vava nemagwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zvinogona kushamisa kuti kune vanhu vanozvarwa vokura kusvika pakuita vana nevazukuru vasina kuwana magwaro ekuzvarwa kana anoratidza kuti ndovanani, asi izvo zvinowanikwa kunyanya kumaruwa akawanda emunyika kusanganisira kuCholocho mudunhu reMatabeleland North. Mbuya Margaret Marandure Nyati, avo vane makore 14 ekuberekwa, vanogara kumvundlana kana kuti ward 13 pedyo neCholocho Center, uye vanoshanda sadamba nevana kana kuti child care worker vachishanda pasi pebazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe rebasa ravo nderekubatsira kuti vana vasina magwaro ekuzvarwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisira kupesana kwevabereki muwanano vawane magwaro aya.
Vana vanenge vadhampa vabva kusouthi nekudhaura apo dampu. Vana vano dampu wa munu vanengi vachikuwa ya basi wangu. Ndo vano tobatila. Pane nerera. Nenga kafigwa complete asina wabiriki. Tobatila vosu vano vano tambura.
Ama ismangele ndebele. Awa vane makure makumi mashano ikubere kwa vano gara mumushawe FC ni mcholocho. Uye vano shanda osa child care worker. Vano famba wachikuru zira weru jinji kutuwa torese vana kunyanya magware kuzwaruwa. Tsimenguwa, vano teta zvokusvika pamishayo vanoziva inenge ine vana asina magwaro aya, uye vanoti kune vamwe vabereki vanoratidza kusada. Amai Ndebele vanoti mukita basa ravo, dambudziko guru ravanosangana naro nderekuti vanofamba mitunhu yakareba vasina zvifambiso. Mbuya Marandure vanotsinira.
Tinoda transport. Tikapiwa mabhasikoro okufamba padhuze nemota dzokuinda kure. Transport ndiye atochema nayo. Ne training yokuti vachavanenge vachipinda vazive kuti basa rakanangana nei.
Va Nicholas Maposa ndemumwe mugari wekumuchina kana kuti Ward 10 uko kunogara vanhu verudzi rwechisan chinove chinhano makiromita makumi maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwecholoche center. Vanofara kuti vana nevamwe vanhu vemunzvimbo iyi vari kuwaniswawo magwaro ekuzvarwa. Taedza kubata vaHenry Machiri mukuru webazi raregistrar general asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Hatinawo kukwanisa kubata vekumahofisi UNICEF munyika kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chiri kufamba zvakadii. Asi mafigiri akabva kumahofisi ebazi remagariro evanhu akanaka ari mucholocho anoratidza kuti pane vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu vanopfuura zviuru zvitatu nemazana mashanu nemakumi mana 3542 vakawana magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificate kekutanga, uye vanhu mazana matanhatu vapfuura makore gumi nematanhatu vakawana magwaro kekutanga. Tanga, nzvimbo yecholocho nedzimwe mumatunhu eMatabeleland neMidlands dzine vanhu vane chitsama vasina magwaro nekudawo kwenhoroondo yegukura hundi. UNICEF iri kubatsira hurumende nechirongwa ichi nerubatsiro rwakabva kuhurumende yeSweden rwemari inosvika madhora mamiriyoni mashanu emari yekuAmerica iyo iri kushandiswa mukutsigira mabasa emadamba nevana kana kuti child care workers nezvimwewo zvakasiyana siyana. Chirongwa ichi chiri kuitwawo kuBikita chimanimani nechi Pinge mukubatsira vakarasikirwa nemagwaro avo panguva yemafashamu yecyclone Idai. Ndakamirira Studio 7 paCholocha Center, ndini Kudzana Musengi.
Kunyangwe hazvo mapato ari kurwisana muSudan akanyorerana chibvumirano chekumbomisa kurwisana nemusi wemugovera kuSaudi Arabia kuitira kuti masangano anopa rubatsiro zvikuru rubatsiro rwechikafu akwanise kufamba munyika iyi achigovera rubatsiro, hondo inonzi ichiri kuenderera mberi. Nhumwa dzinobva kumapoka maviri ari kurwisana anoti emauto enyika nechikwata cheRapid Support Forces dzakabvumirana pamusangano wakaitwa muSaudi Arabia svondo rapera kuti vambomisa hondo kwevhiki, asi chibvumirano ichi chatadza kuremekedzwa. Saudi Arabia yakabatana neAmerica mukuedza kuyananisa mapato maviri aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuPretoria muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri mukati menyika yeSudan iri pakati pemauto enyika iyi nemamwe mauto ari kudaidzwa nezita rekuti Rapid Support Forces yanzi imbomira kwechinguvana ichiitirwa kuti vanhu vagone kuunzirwa chikafu uye zvimwe zvakakanganisikwa zvakaita sezveutano uye nemvura nezvimwe zvakadaro mumadhorobha zvigone kudzoserwa mukupuwa vanhu.
Mungati hondo iyi iri kubata sei vagari veimomo muSudan?
Hondo iyi ihondo yakanganisa ugaro hwevanhu nenzira dzakawanda, kusanganisira kubvisa vanhu pavanga vagere zvingadaro vachienda kune dzimwe nzvimbo dzeSudan kusina hondo, kana kuti vachitobuda munyika yeSudan. Zviri kunzi kunyika yeEgypt ndo kwanyanya kuenda vanhu vakawanda vari kupotera vachitiza hondo iri muSudan. Zviri kunzo pafiwa kusvika pazvara nhasi nevanhu vanodarika mazana manomwe uye kwakakuvara vanhu vanodarika zviuru zvishanu. Kureva kuti hondo iyi ihondo yakanganisa zvakawanda mukati memagariro evanhu. Vamwewo vakabvunzwa pamusoro penyaya yehondo iyi. Zvizvarwa zvemuSudan zviri kuti zvaneta nehondo iyi nokuda kwekuti ugaro hwemhuri huri kukanganisika. Vari kutiwo upenyu semaziro avaihuita hondo isati yatanga hwakakanganisika. Kungava kuti vanhu vari kuenda kumabasa, kungava kuti vanhu vari kuita izvo zvaiva pararamo, zvinhu zvisaitiki nokuda kwehondo yaitika. Saka zvatiri kuona ndizvozvo zvekuti hondo yakanganisa zvakawanda mukati menyika yeSudan, yakanganisa ugaro hwevanhu.
Nyika dzakadai seZimbabwe dzingadzidzei pahondo iyi yatiri kuona iri kuitika muSudan?
Nyika dzakaita seZimbabwe nedzimwewo nyika dzine runyararo pari zvino dzinoda kuti dzidzidze kuti hondo hachisi chinhu chakanaka. Vanhu vanoda kuti vagarisane murunyararo, vagarisane nenzira inoita kuti runyararo rwuripo rusakanganisike. MuZimbabwe tiri kuona takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi, chimwe chiitiko chinogona kuti vanhu vasawirirane, chiitiko chinogona kuti pagone kumuka kuwirirana. Naizvozvo chandingade kukurudzira muZimbabwe, mapato ose zvavo kusanganisa nehurumende yeZimbabwe, ndechekuti ngapaitwe zvinhu zvinoite kuti runyararo rwuripo rwukanganisike.
Vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, vari parunare kwakare kuSouth Africa naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza mhuka muKenya veSave the Elephants, sangano rekuBritain rinobatsira kuchengetedzwa kwenzou muKenya, vari kushandisa nyuchi kudzinga nzou kuti dzisaparadze zvirimwa zvevarimi munyika iyi. Mikoko yenyuchi idzi inobatsirawo zvakare kuwanisa varimi ava mari kubva muhuchi nenamo. VaTim Scott vanomirira South Carolina mudare reSenate muAmerica vari vebato rinopikisa reRepublican Party uye varivo senata wechitema webato iri vega, vazivisa nhasi kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Vanhu makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vanonzi vafa nechirwere chekorera munyika kubva zvachatanga muna kukadzi gore rino kusvika pari zvino, uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemanyoka ichi hunonzi huri kukwira zuva nezuva, apo chirwere ichi chichinzi chave kupararira kumaruva. Izvi zvinoteverawo kufa kwevanhu vatatu svondo rapera kwachirau mudunhu diki rezvimba kumashonaland west. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti svondo rakapera chete vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi maviri vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera. Huwandu hunodarika mamwe mavhiki ose kubva zvatanga chirwere ichi kubva musi wa12 kukadzi gore rino. Vanhu makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechishanu svondo rapera woga. Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kunyange huwandu hwakakwira svondo rapera hazvisati zvasvika pakaipisisa. VaMujiri vanoti vave kudzidzisa vagari vose kusanganisira nevekumaruwa nezvinodikanwa kudzivirira chirwere ichi.
Guruva hwetu hweministries nemaprovincial medical directors nemadistrict medical officers nemahealth promotion officers vari on the ground kudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chinonzi chii,
Ma Amai maudi kanda wasika vekwa zvimba vanoti vari kupiwa chenjedzo yekuti vasamhoresane zvekubatana maoko kusaitira tsvina pese pese uye kuti vawanze utsanana pamvura yekunwa nezvekudya.
Vanzi musamhoresane lasi musaitire tsvina pese pese ndiwandaikuita smart.
Chirwere chekorera chinonzi chave kuwanikwa kumaruwa uko chinonzi chakauraya vanhu vatatu kwachirawo svondo rapera vamwe vanomwe vachinzi vari kurapwa vari panzvimbo yakachengetedzeka pachirawo. Vagari vekwachirawo vanoti vanofunga kuti chirwere ichi chakaunzwa nevatendi vechechi yeJohani Masowe avo vavanoti havabvumirwe nechitendero chavo kuendesa varwere kunorapwa kuchipatara sekutaura kwaamai Sinodhi yaChirawu. Asi mukuru wechechi yeJohani Masowe uko kwakasira munhu wekutanga nechirwere chekorera mudunhu rekwaChirawu vaJustin Sitole vanoti kuenda kunorapwa kuchipatara isarudzo inoitwa nemutendi pasina kumanikidzwa.
Handirambidzwo munhu kuenda kukliniki, saka muchiona kuti munhu achiti ari kuda kuenda kuda kwake achidzoka nekuda kwake anodzoka kuda kwake achiende nekuda kwake kwezi kuchiti hai chechakaimati usaenda achimubata ichimutukudii kamutona kana nenhasi yezvekamukafamba zvizi nokuda kutsangana nemaposto mazhinji atiri kupiwo.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti muHarare zvinhu zvakagadzikana sezvo vanhu vari kuita vashoma munzvimbo dziri kurapwa varwere vekorera dzakaita seBeatrice Road Infection Hospitals iyo inonyanyozivikanwa nerekuti paNazareth. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health vaitai Rusike vanoti chirwere chekorera chave kupararira kumaruwa nekuda kwekufambidzana kwevanhu vachibhakachirana uyewo vanhu vave kungotengesera pese pese nekuda kwenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Vanosike vanoti zvibhorani zvinogara zvakafa izvo zvinomanikidza kuti vagari vatsvake mvura munzvimbo dzisina kuchena.
Touyawo zvekare dzimwe nguva zvibhorani zvinofa kana kupira mvura, vanhu vozenge zvakare vaakunochera mvura kumifuku, dzimwe nguva vachinochera mvura isina kunyatsochena, isina kunyatsochengetedzwa kumatsime aya asina kuchengetedzwa zvakanaka. Izvo zvinogona zvekare kuvaisawo panjodzi. Saka zvoreva izvo kuti mabasa edzidziso kunyanya takatarisana nyaya yeutsanana zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti anga achisumudzirwa nekumaruva kwese nekuda kwekuti korera haisi kuwanika mudhorobha chete, iye zvinezvi yapararira nekumamisha.
Panyaya yemakereke asingabvumire nhengo dzavo kuenda kuchipatara, Varusike vanoti hurumende inofanirwa kutaurana nevakuru vemakereke aya kuti vaone kukosha kwekurapwa kana varwara uye kugara pakachena.
Tinoona kuti dzimwe nguva tine vamwe vaya vanopinda makereke aya asingabvumidze kuti vange vachienda kumakirinika kunorapwa. Zvinenge zvakakosha kuti hurumende inge ichiita hurukuro nemisangano nevakuru vemakereke ivavo ichiedza kuvakurudzira kukosha kwekuti kana vachinge vasangana nedambudziko ringave remudumbu vange vachiendawo kupi kumakirinika vachinorapwa. Uye pavanoitira magungano avo emakereke paya pange pachigadziriswawo nyaya dzezvimbuzi, nyaya dzekugeza maoko nenyaya dzemvura.
Zvino vanhu vanosvika churu chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 vari kurapwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira mhuri kuti dzikurumidze kuendesa vadikani vadzo, zvikuru vana vari pasi pemakore mashanu, kuzvipatara kana zvaonekwa kuti vari kupisa muviri zvakapfuurikidza. Nyanzvi dzinoti kupisa kwomuviri uku kunogona kuzokonzera kugwina-gwina nekuita sekunge munhu avhiringika pfungwa, izvo zvinozokonzeresa kurasikirwa kweupenyu. Kudonha kana kugwina kwemunhu uku kunokonzerwa nechirwere chepfari kana kuti epilepsy. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kana muviri ukapisisa zvakanyanya, uropi hwemunhu hunoguma hwave kuroverana mudehenya remusoro.
Kana mwana ukaona kugwina temperature yachikwira zvotadza kuti urwere hwacho hwatidzike hwatinyanye, tinokurudzira kuti mumhanye nemwana kuchipatara nekukurumbidza, nokuti mafibrillary convulsions akanonokerwa kuitika. Brain dzemwana dzinotirovera mumusoro imomo, zvinoita kuti atinoti pressure yemumusoro ikwire zvakare. Kana pressure yemumusoro iyo yakwira, zvichatanga kuonza kuti mwana iyeye aite maproblems. Anokwanisa kuguma aita kana maproblems akaita sana cerebral palsy, anokwanisa kuguma aita cabbage, inoda kuti brain dzakanganisika nekuti manonoka kuendesa mwana kuchipatara. Temperature ichikwira, brain dzichikuvara.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vabereki ngavasavhunduka kana vaona mwana achigwina-gwina, asi kuti vamhanye naye kuchipatara.
Tinoona zvakare kuti mukanyanya kunonokesa zvakare kuendesa mwana kuchipatara akatadza kurapwa nenguva, mwana anokwanisa kuguma ashayika nekuda kwemafibrillary convulsions kana nekugwina-gwina kwanenge achiita ikoko. Saka mukaona mwana wenyu akugwina-gwina aine flu kana chikosoro kana chichaya kana mudumbu, temperature yakakwira, timhanyai naye kuchipatara nokuti zvinenge zvichitadza kuti urwere hwake hwatidzikei zvakanyanya. Saka musavhunduke, musati mamhepo, musamhanyi naye kung'anga kana kumaprofita. Mhanyai nemwana kuchipatara mukaona mwana anga agwina-gwina. Zvinobatsira kuti akwanise kuwana rubatsiro nekukurumbidza, apore nekukurumbidza.
Bishop Cuthbert Nyaruvende vanotungamirira sangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vanosangana nevarapwa vane dambudziko iri vakawanda, uye vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dziendese varwere ava kuzvipatara kana vapedza kuvashandira.
Chirwere ichi chinonzi zerasi tinochiziva, vamwe vanochitaura nepakawanda, chakafanana neanonzi mafits kuti munhu anongogwina-gwina. Vamwe vanototi tsviyo, tinotochirapa zvakanyanyisa bhikozi ukapisa stereki miri unogona kuita machances ekugwina. Icho chinorapika asi chiri dangerous nekuti chinoda nyanzvi dzinonyatsoziva mushonga. Saka ng'anga nemaprofita tovakurudzira kuti vakaita zvavanenge vaita kunga vaendese munhu kuchipatara, kuti vazhinji vanoshaya nacho.
Asi mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti hongu matenda ose ane tsanangudzo pakurapwa nenzira dzechirungu, asi kune mamhepo anovhiringidza utano hwevarapwa ivava.
Zvinoitika kuti kana munhu asina nhoroondo kana history yemaseizures, hongu anokangoita maseizures kana tipfari dzogona kutoita wese kana even kana kufa. Aita pfari idzodzo, asi kazhinjinji inowanzoitika izvi kana aine chivanhu chinenge chaitika. Chiriko chivanhu chokuti munhu anogona kukanganiswa nemweya yakaipa, asi zvogova nebiological interpretation.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira chinoi mudare reparamende, Dr. Peter Mataruse vapawo pfungwa dzavo maringe nezvedenda iri.
Ndokugwira-gwina, saka vanenge vamuona vachigwina kana atofa hazvioneki papostmortem. Ungangoonekwa kuti vakafa neasphyxiation nekuti vaishota oxygen malungs acho nemagams nechizvinenge zviri blue zviri deoxygenated. But kuti uti akafa nemaseizures afa very difficult to detect. Mwana vazhinji inowanzokonzerwa netemperature.
Ongororo yakaitwa nesangano reEpilepsy Support Foundation of Zimbabwe mugore ra2014 yakaburitsa kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu 500,000 vanorarama nedenda reepilepsy munyika. Gore negore nyika dzinopembera zuva reInternational Epilepsy Day musi wa2 kukadzi, uye sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu mamiriyoni makumi mashanu 50 miliyoni vanorarama nedenda iri pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8pm manheru, apo tiri kutarisa nezvemamiriro eupfumi hwenyika pamwe nekukwira kwemutengo yezvinhu. Pangove yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti hurumende yavo ichatora matanho vose anokodzera ekudzivirira mutengi. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reTriple C ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZI mhosva yekukanganisa musangano waro kubhikita nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimuka munyika vakananga kuEgypt uko vachanopinda musangano weAfrican Development Bank. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.